chemutana ndechekuti isusu MDC tirikugadzirira sarudzo tirikugadzirira maprimary edu takavhura kuti vanoda kuita macandidates kungava kucouncil kana kuti kusenate kana kuti kunational assembly vanofunga kuti vanozvigona vanofanira kuapplya saka vanhu vari kuapplya kuno kuchemdc vachibhadhara atinoti maapplication fee acho atinozoshandisa kuti kana taakuti vanhu vaende kumaprimary todhindisa maballot papers saka isusu seMDC tiri kutosangana mangwana national council yedu kuti tichitarisa mazita evanhu vakaapplya waya vanokwalifya kunde vari macandidates edu tiri kuita meeting yacho mangwana yatiri kuita approve each and everyone akaapplya asi kana ndichienda kuzeki nekugovernment hakuna gadziriro dzakakwana dziri kuitika semuenzaniso hatisati ane voters roll racho takangoona vakanzi analysis yevoters roll but handiro voters roll chechipiri takati isusu tida kuti voters roll iroro riauditiwe kuti tione kuti vanhu vakanyoresa ndivo here vanhu vari muvoters roll zvakare chechitatu ndechokuti tiri kuda kuti panodhindirwa maballot papers paya paya tinge takarepresentwawo ipapo ZANU-PF inge ichinge iripo MDC nemamwe mapolitical parties achinge achiona kuti maballot papers ari kuprindwa naani totarisazvezve nyaya yokuti diaspora tiri kuti diaspora vanofanira kupiwa kodzero dzekuvhota chechina tiri kuti SADC European Union, United Nations, African Union. Ngadziwe dzinounza maobservers adzo, ngadziwe dzinoita guarantee election ino. Kuitira kuti election ino inge iri election isina mhirizhonga.
Honorable Chuma, munoti iwo nemamiriro akaita zvino kugadziriro kubvira kubato renyu reZANU-PF, ZEKI, hurumende.
Isusu semusangano weZANU-PF, tiri kunyatsogadzira nhii dzedu. Our house is in order, zvinhu zvese zvichitofamba nemazvo zvichitaura kudai senhasi kutorine post bureau yakatogara so kuti itigaidhe kuti zvinofamba sei but chikuru chade nekuti already have a sort of defined guideline yekuti sie tinozvifambisa sei even kuhurumende uko tikatarisa since a new distribution kupinda kwemutungamiri wedu muwani vamunangagwa zvinhu zvakawanda zvakufamba nenzira yatiri kutarisa kuti dai zvaifamba nazvo tinoziva kuti mazuva mashoma nei apfuura apa takatoona timu inobva kueu ichitolenda kunoko kuzoona kuti maelections ari kugadziswa sei before during and after saka ndinotemba kuti zvinhu zvese zvaifanwa kugadziswa zviri kuitika kune zvimwe zvinhu zvakatara namukoma wangu panapa vamonzora zvinenge zvemadiaspora vote zvezvo zvinhu zvese zvinogadziriswa kubvira pabumiro remutemo chaiwo chaiwo saka those are some of the things that need to come before probably as the parliament kuti tigadzirise zvinhu zvichiite zvakanaka if they want us to sit down but also you must know kuti hatingazogomei kuti tikave zvinhu zvese kahwani kuti everything ichiti run smooth but hurumende iri kuedza chaizvo zeki vari kuedza chaizvo so I think moving in a proper direction
vamonzora
hapana chati chaitwa nehurumende I'm sorry to say nokuti mukatarisa tiri kutaura nyaya dzekuti ngatimiriranei kuti vanodhinda maballot papers ndivanani tiri kutaurirana zvakare kuti tiri kuti asataurirana zvakare kuti SADC inouya here European Union inouya here African Union ino United Nations kuti dziite guarantee maelection nokuti tiri kubva mutransition yokuti mauto akapindira mune zvematongerwo enyika muna November saka izvozvo hazvisati zvagadziriswa hatisati tagadzirisa nyaya dzemhirizhonga iko zvinoizvi kutaura kwandiri kuita vachuma vanozviziva kuti kune vanhu vanga vachifoswa kuti vape maserial numbers avo zvinova zvisiri pamupeni tobva po mapato ezvematongerwo enyika asiri ZANU-PF haasi kubvumirwa kuenda paTV tikuona kuti mameetings ezanupf anokaziwa asi mameetings emdc nemamwe mapolitical parties haasi kukaziwa ndizvo zvimwe zvinyunyuto zvinofanira kugadzirizwa izvozvo kuti tiite sarudzo dzakachena muno muzimbabwe
vachuma munoti iwo nemashoko ari kudzoswa navamonzora
ndokuva mukoma wangu havana kunyatsoona even batv zvakabuda timu yeeu chaizvo yatove muno muzimbabwe vauya kuzoobserva maelections iwavo timu yesadak is actually coming in its way and au has also said that vatatumira timu yavo saka izvo zvatogadziswa kudhara like I'm saying right now as we speak timu yeeu european union chaiyo irivo muno muzimbabwe ende tikatarisa futi nyaya ya taura babusana pema TV nechichi inina I remember very well musipa wakaita meeting yavo paharvest house baba vachinogadza vachamisa kuti vaite president weparty yavo vanhu vezbc vakatouya vechitomhanya takatambira paparliament parapa panzapa vakaa vechitomhanya vechitoti tatorohwa tichichananidwa kuti hatidiwe mukati imomo kuti tinokavha saka kuti voti havasi kukavhwa apa futi vari kurova majournalist acho vechivadzinga hamene kuti vaona kuti zviite sei vachamisa vatenderera nyika yese vechikambena free havasati vamborambidzwa havarambomiswa havaramboharaswa so tabvura zvinhu zvese kuti munhu wese ngaaite zvaanofakuita asi ivo ngavaplay party yavo in honest kuti ngavabvumire majournalist auye tikuda a free and fair and credible election.